takanga tichita misangano takanga tichita mumawadzi kuma polling station kunova kunovhotera vanhu zvino tapedza tava kuchitanga zvino kuti tichindotanga kuita marave okuunganidza vanhu madistricts kumaruwa uko vachindoona nokusangana navakuru vavo nemutungamiriri wavo amanjuro chimwe chikuruzve ndechokuti icho isu tinonzi People's Rainbow Coalition zvinoreva kuti ibato ravanhu saka manifesto yedu tasiyana navamwe vese isusu manifesto yedu tichaenda nayo kundoionjera kuvanhu nokuti ndeya vanhu haisiri yemudzimba saka ndobva tichaita izvozvo.
Muri kutarisira kuti munoilonja rini manifesto iyi inoparirwa rini?
Tichatanga pavhiki rino kudotito ndokwatichatanga ikoko kumusha kwamamujuru kumon Darwin patichange tichiita manifesto yedu ipapo tobvako taenda tondotaurira vanhuzve tiri kuchipinge tabva kuchipinge tichaenda kumusvingo kumuchakata tabva kumuchakata taenda kumberengwa kwamataga tabva kumataga tichareva tasvika zvendoranheserwa toenda kurupani tabva kurupani topinda mburuwayo tombodaro ndokutanga marharo edu okutanga iwayo.
Saka gadziriro yato pamusoro
tamirira chete ndechekuti vana vezimbabwe vapakurirwe vatinatonzwa ngavageze maoko kuti sadzaravapo hatichadi kuti richipora toda kuti vatinonatonzwa zvakanaka zvinobva mugapu redu People's Rainbow Coalition.
Ko tiri kuona vamwe vari kuita sarudzo dzemapuraimari zviri kufambawo sei kwenyu?
Kwedu tanga tichiita kuzhinji kwedu kwanga kuchiitwa kwanga kuchiitwa iko maconsensus vamwe vachitaurirana zvavo asi kuchiita mapuraimari election hatisati apedzisa kuchapedziswa kune vari kuita izvozvo kwedu hakuna mboga mupopoto nokuti tiri bato ravanhu vanhu vanogara pasi vonotarudza zvakanaka naka hatibudisira neputi hatiiti zvokurwa tinoita murunyararo nokuti basa redu nderokuvaka tinovaka zimbabwe murunyararo.